Vagari vataura ni Studio 7 vanoti kushayikwa kwemvura mukuwa yeCovid-19 kuri kuvashunguruza sezvo vachikurudzirwa kuita utsanana neugeza maoko nguva dzose kuita kuti chirwere ichi chisapararire. Kanzuri yakaisa chidzidziso ichi ichiti mushina wemagetsi unopomba mvura kuBushmead kudhamu reMutiriki wakafa nekudaro dzimwe nzvimbo dzichange dzichisina mvura mudhorobha apo dambudziko iri rinenge richigadziriswa. Asi vagari vanoti nguva yatorwa nekugadzirisa dambudziko iri yakurisa sezvo vakatarisana nechirwere chinokundwa nekugara munhu achigeza maoko ake nguva dzose uye kuva neutsanana. Mumwe mugari wemusha wemucheke D vaEdwin Magara vanoti vai kugara vachityira upenyu hwavo sedze kudzivirira chirwere ichi kuchida mvura yakawanda iyo yava nevhiki isingawoyi mudzimba dzavo.
Haisi vagari kuno kumucheke D hatisi kufara because Bushmead kunova kunopambwa mvura kuti kunzi after 3 months kunzi kune pambo yafa kana kuti chinhu chakati chafa asi tikushaya kuti vanombogadzirisa sei nekuti mari dziri kungobuda plus munguva ino yatirika. Zvino zvakatumira mushe munguva yeCovid apa mvura yotangawo kunetsawo futi saka handizivi kuti vada kutizame kuita sei. Zvigwere zvakati zvikwanisa kutowedzera kubva paCovid inoona nakolera ikoko mbozi mvura isu hatisukiwana 1 week tisina kana mvura.
Mumwe mugari wekurunyararo West vaShepard Jangamire vanoti vari panguva yakaoma nekuti vave kutyira kubatira chirwere ichi kuchibhorani uko kunenge kune vanhu vakawandisa.
Isu sevagari vekuWest tatova nevhiki chai chai tisina mvura iyoyo. Ende yo tikavabvunza vanongotaura zvekuti kune forward iriko isu kana takutotya kutoenda kuzviborani nekuti kuzviborani kwacho tinondosvika kuya hakuna social distancing vanhu vanonga vangoita dutu tototla kubata COVID. Isu tachida kuti tichere mvura mudzimba dzedu taneta nekungoita basa rongonzi paitika forward paitika forward iko zvino kuno kuti akugara zvisina kumbonaka vehealthy wekukanzuru dai vationawo panyaya yemvura nekuti mvura ndinoita kuti ichikwanisewo kuzvishambidzawo tigare takachena nenyaya yeCovid yakauya isaka isu tiri pamahwana.
Mukuru anoona nezvekufambisa kwemabasa musangano revagari reMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA muzare rumbidzai magurupi raanoti kanzuri inofanira kugadzirisa dambudziko remushina uyu nekukurumidza.
Isu sebazi rinomirira vagari muno muMasvingo tiri kutode kanzuri yedu yatenga mushini munyuwani pampu itsva yekuisa paBushmead pacho pane kuti nguva nenguva panogara pachinzi pafa vachigadzira especially munguva ino yatakasangana necorona kudai so tatasana necorona vanhu vari kuda mvura zvakaipa chaizvo kuti vanhu vange vachishayiwa mvura. Corona iri kuda kuti vanhu vange vane pekugeza maoko mvura inorana saka kana kusina mvura vari kupromota kupararira kwechirwere ichi.
Meya weguta reMasvingo vaColin Mabakwe vari kukurudzira vagari kuti vasabatire hura mumaoko sezvo vakatenga chinhu chakafa pamushina uyu kuitira kuti ushande.
Ichokwadi kuti mavhiki apera electric motor yedu yakanga yakafa saka takamboedza kuda kuigadzira but nokuda kwokuti zera rayo kuti yanga yagarisa yakura maengineer akarekomenda kuti it's better kuti tichitenga imwe itsva nokuti iyi kugara kuti ikagadzigwa inogona kungozofa futi zvakare saka maengineer iko zvino ari pakati pokuifita. Tinotarisira kuti kupera kwezuva ranhasi kana kuti vhiki kana kuti mangwana inenge yagadzirika. Nzvimbo zhinji dzichatanga kuwana mvura yakakwana kutanga musi wesvondo. Nzvimbo dzacho dzakanyanya kuafektiwa inzvimbo dziya dzakavakigwa pakakwirira sekuna Narunyararo West asi nzvimbo dziri pazasi kuna Narujeko nekuna Namucheki vava vasina kunyanya kuafektwa.
Asi vamwe vagari vanoti mushina uyu unogara uchipa gore roga roga nokudaro zviri nani kuti kanzuri itenge umwe mushina mutsva. Asi kanzuru inoti kuti itenge mumwe mushina panoda mari inosvika mamiriyoni makumi matanhatu emadhora ekuAmerica iyo yaisina. Ndakamira Studio 7 muMasvingo ndini Godfrey Mutimba.